manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 27 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoimbisa kuti vachadzivisa zuva richatarwa sarudzo nemusi wemuvhuro unouya. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chekuti veruzhinji vakwanise kutarisa kana mazita ava ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll chinotanga nyika yose asi chichinzi hachina kunge chakarongeka. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vachataura nezvezuva richaitwa sarudzo dzegore rino nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Bepanhau reChronicle rinoti vaMnangagwa vataura mashoko aya pamabiko ekuvhura zviri pamutemo mupanda wekudzidzira pamavobolo Secondary School kuBinga mudunhu reMateveland North. VaMnangagwa vanga vari kuBinga uko vaparurawo urongwa hwekucherechedza mwedzi wetsika nemagariro kana kuti National Culture Month pamabiko aitirwa paKariyangwe Secondary School kwakare kuBinga. Mutungamiri wenyika vanonzi vakurudzira vanhu vose vemuBinga kuti kana sarudzo dzave kuitwa vavhote kuitira kuchengetedza nhaka yavo.
The Voice of America.
Veruzhinji nyika yose nhasi vatanga kutarisa kuona kana mazita avo ari mugwaro revavhoti kana kuti voters roll pamberi pesarudzo dzegore rino. Komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichinzi yakundikana kuisa zvikwanisiro zvinodiwa munzvimbo dzakawanda zvekuti chirongwa chayo chekutariswa kwemazita ichi chifambe zvakanaka. Frank Chikore anotipa zvizere.
Chirongwa cheZEC chekuti veruzhinji vatarise kana mazita avo ari mugwaro revavhoti ichi chatanga vanhu vashomanana munyika yose vachibuda kuenda kunotarisa mazita avo munzvimbo dzakaziviswa nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika iyi. Vamwe ndivo vanga vachitarisa mazita avo panhare mbozha dzavo pachikoro cheMhofu Primary School chiri mumusha weHighfields muHarare. Panga pane vanhu vanomwe chete vanga vatarisa mazita avo zuva pararo vanhongonya. Uye ongororo yaitwa neStudio 7 munzvimbo dziri kutariswa mazita mugwaro iri yabudisa pachena kuti vanhu vanga vachitarisa mazita avo vanga vari vashomanana. Dzimwe nzvimbo dzakawanda munyika dzinosanganisira Bulawayo nenkai dzinonzi dzanga dzakavhurwa asi pasina chiri kuitika sezvo dzanga dzisina zvikwanisiro. Ongororo yaitwa neStudio 7 muBulawayo inoratidza kuti mazana evanhu vanga vachida kuona kana mazita avo ari mumugwaro revavhoti vakundikana kuita izvi mushure mekuudzwa kuti zvikwanisiro zvinosanganisira gwaro racho, michina yekushandisa pamwe nemakombiyuta zvanga zvisati zvasvika kuti basa ritange. Mumwe wavatarisa mazita avo mugwaro revavhoti amailinda chekeche vati vaita mufamba nyore sezvo vanhu vanga vari vashoma uye magwaro anga achidiwa vanga vainawo ose.
Enda uya kuzocheka zita rangu muvhota suru ndasvika zvinhu zvese zviri in order vavhura on time ende pandanangova pachitupa changu mbvaucheka madetails angu my name was there. So ndingokurudzira vese vari kumba kuti uyai muzocheka masita enyu muvhota suru uone kuti madetails ako ari correct here kuitira zuva rekuvhota usazoita maproblem.
Mumwe atarisawo zita rake mugwaro iri vaAndrew Kudzaishe Dangare vati vakachinja chitupa asi vaona chitupa ichi chisina kuchinjwa mugwaro revavhoti.
Pandasvika vana banda yanjizotarisa nekuti ndakachinja chitupa chakagadziriswa zvanga zvakakanganisika. Saka ndasvika ndasindaona hasati zvachinja from the last time ndakambofila form. Saka ndafiliswa zvekare rimwe form rekuti zvigadziriswe. I'm hoping since this is the final voters roll check ya Trubita, pachazosvika kuti tivote zvinenge zvagadziriswa.
Vadanga revakurudzira vamwe vachigere mudzimba kuti vabude nehuwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dziri kuuya, vachiti hapana inofurira ivete kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekutarisira mazita pamwe nekushayikwa kwegwaro revavhoti nekusashanda zvakanaka kwemichina yeZEC zvinonzi zvazokonzera kuti mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni iyi vautoile slaigwana vaburitse gwaro kuvati venhau vachiti komisheni yavo ingangowedzera mazuva ekuti veruzhinji vatarise mazita avo mugwaro revavhoti. Studio 7 yaedza kubata vasilaigwana kutinzwe zvizhinji, asi vatitaurire nemutauriri wekomisheni yavo vajustin Manyau avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvichakadai, vakafanobata chigaro chemunyurano nezvesarudzo mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaIan Makoni vakuridzira veruzhinji kuti vabude neuwandu hwavo vanotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti iri, vachiti chinhu chakakosha zvikuru kuti munhu wese aone kuti zita rake ririmo here mugwaro iri, uye kana risimo owana mukana wokuzvigadzirisa.
Inini pandiri panapa zita rangu riri kuiswa kucorrect polling station segorakapera, riri kuiswa zvakare kucorrect ward, asi riri kunzi ndiri kuHarare North. Isusu tinoziva kuti after delimitation Harare North haichisipo, saka zvinoreva koredi kuti izvochi pano kukanganisika kwakaitwa kunofanira kuti kugadziriswe. Saka tinokurudzira mavoters ese, maregistered voters ese, hazvina mhosva kuti wakambenge wakanotarira aiwa kana kuti wakambovhota, enda kumainspection centers ikoko unoona kuti zita rako riripo here zvakare nokusperengerwa kwaro nezvese zvese zvinofanira kunge zviripo nenhamba yako yeid inge iripo sezvairi pachitupa chako.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU PF vaChristopher Mutsvangwa kanawo mukuru muhofisi inoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF. Vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo, asi imwe nhengo yeZANU PF kumashonaland west vamunyaradzi Ngandini vati vanhu vazhinji vabuda nouwandu hwavo kuti vanotarisa mazita avo mugwaro iri.
Ya, ndafamba nzvimbo dzakawanda muhurungwe yese whole 5 constituents inosanganisira east, north, central, west, nemagunje. Ndirikuona sokuti vanhu vakawanda vari kucheka mazita avo. Zvinova zvinhu zvakakosha izvozvo kuti mazita ukacheka unoona assurance yekuti uri kuno vhota zvechokwadi. Zvakakosha izvozvo kuti musi waunomuka uchiti ndirikunovhota unoziva kuti zveshuwa ndirikunokasta, ndirikunoti tsepete tsepete. Zvakakosha.
Pakutarisa kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti iri, ZEC iri kukurudzira veruzhinji kuti vatakure zvitupa zverata, zvepurasitiki kana zvebepa zvine mifananidzo yavo kana mapasipoti. ZEC yakaronga kuti veruzhinji vange vachitarisa mazita avo mugwaro revavhoti kubva nhasi kusvika nechitatu chivabvu 31, asi mazuva aya angangowedzerwa sekutaura kwaitwa neZEC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutaura zuva richaitwa sarudzo nemusi wemuvhuro sekutaura kwavaita nhasi. Kana zuva iri richinge ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyore sese vavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA avakazivisa nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa vanoti kana pakasabuda chimuko pachikumbiro chavo chekuti vabvumizwe kushanda mazuva matatu pasvondo vanogona kurangwa mabasa. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandi veZimra reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti ZIMRATU vaDominic Manyangadze vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasangana nevakuru veZimra avanonzi vakati vachambonoziya zvichemo zvevashandi. Mutauriri weZimra vaFrancis Chimanda vakaudzawo Studio 7 nezuro vakare kuti vachatizivisa pamire ZIMRA panyaya iyi munguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa naIvan Zisininga weStudio 7 navamanyangadze nezuro.
Pakaitwa manegotiations egore rino aikavha January to June, vashandi vanga vane zvavaitarisira kuti vangawana kunyanya Nyaya yekuti vange vachibhadharwa mari yavo mari yekunze kwenyika yemaunited states dollar hazvina kubuda zvakadaro. Akabva paita futi kuchinja kwemaexchange rate panguva imwe chete yakawanda yakatingati wevhi yekuchinja kwezvinhu zvakakonzeresa kuti vashandi vachitadza kana kukwanisa kubhadharira vana vavo vechikoro vakwanise kuafforda kuti vange vachibhadhara marenti kana kuti pavanogara vakwanise futi kunge vachibhadhara nyaya yetransport. Saka kana isingakwani vanhu vakumboita anonzi masaidi aso kana kumbondotsvaka zvatinoti hosho kumbondotengesa tengesawo zvinhu zvako zviro chaunenge wangowana. Saka ndeo nyaya nemutiyo uripo panyaya yevashandi vezimba vaomedza neupenyu vari kupangwaya.
Makatarisa mafambiro aita musangano wamuri kutsanangura nezvavo uyu, munoona here danho ramuri kukumbira iri riri rinogona kuti muzoti ranzwikwa vateerera chikumbiro chenyu?
Maonero atiri kuita ndeyekuti ivo vataurawo zvigozhero zvavo vachitaridza kuti vanombondozama, nokuti panguva yose yatakanga tichitaura navo tichizoreketa navo nezvenyaya yeofe yevashandi hapana chinobatika chaibuda.
Sevashandi panguva ino yatiri kutaura izvozvi, muchisara makamira papi kuenda mberi?
Sevashandi panguva ino hatina kana chouviri, tiri kutambura panyaya yekuafforda mabasic irimomu. Nyaya yedu ichiripo ipapo pakumirira employer wedu kuti atipe mazuva okuti vanhu vange vachiuya kubasa 3 days per week. Havasati vapuwa mhinduro kubva ipapo, uye pane rongedzero kubva pafeedback yatanga tavapa nezvaka zvataurwa nevashandi yekuti leadership yavo iri kugadzirira nyaya yecollective job action yakanga ichitaurwa kana pakasabuda chiripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vezimura reZimbabwe Revenue Authority and Allied Workers Trade Union kana kuti Zimuratu, vaDominic Manyangadze vari parunhare muHarare naIvans Sininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Margaret Shereni, avo vanova chizvarwa cheZimbabwe vanogara kuTexas asi pari zvino vari kugungano reZim Expo riri kuitirwa iro muGeorgia kuAtlanta. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zvii zvavafambira iko kuno kugungano ranhasi.
Ndinokumborisai vanhu veZimbabwe, kuno kundafambira kuya kuzoita pasipoti yangu yakaexpire. Tinoda kutenda veembasi vangu vari kuno kuZimu Expo vanotibatsira isusu zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munomu zvinove nemapasipoti ekuZimbabwe kuti tikwanise kurinyuwa mapasipoti edu nekutora mapasipoti edu. Saka ndizvo zvatakafambira kunoku. Takadhiraivha kubva kuDallas, Texas zvinotora about 11 hours kuti tiuye kunoku kuAtlanta, Georgia. Saka ndo kwatiri kunoku kurinyuwa mapasipoti edu.
Maona zviri nyore here kuti mukwanise kunge muchirinyuwa mapasipoti, zvii zvinodiwa?
Zviri nyore nekuti vanhu vacho vanotibatsira stereki vanotudza zvatinoda zvakaita sema birth certificate, ma passport pictures nemari dzinenge dzichidiwa ipapo, votibatsira kuti tinofila sei maforms acho. Tozotumira kumba kuti zvirinyuwe nekuti tozowana mapasipoti edu. But vanotibatsira stereki vekuembasi yekuZimbabwe.
Zvakakosha sei kuti pave nemagungano akadai seZim Expo aya?
Anotibatsira zvekuti nekuti tinogara kumastates akasiyana siyana, kuti kuembasi yekuZimbabwe iri kuWashington sometimes kure stereki. Saka kana vachiita maexpo ayo mastates akasiyana siyana, zvinenge zviri nyore kuti tiende kumastate iwayo. Plus maZim Expo avanoita ya vanounza vanhu vaimbi vekuZimbabwe nezvinhu zvakasiyana zvemabhizinesi. Saka isusu tinenge tichiona kuti zvinhu zvakadai zviri kuitika munyika yedu, tichisapotawo avo vaimbi vanenge vari vekunyika kwedu. Saka hatingi zvakakosha stereki.
Tinoona imi muri mudzimai wekuZimbabwe, mabasa api amuri kubata imo muno muAmerica?
Tinongoita zvakasiyana siyana. Kuno kundakauya kuzodzidza ndinoita nursing nezvimwe zvatichitawo paside nemamission trips atinotora kuenda kunze kwenyika.
Titsanangurirewo pamusoro pemamission trip aya, vamwe vangadawo kuziva madzimai kuti pamwe vangapindawo mazviri, zvinofamba sei?
Ini ndakaroorwa nemurume wekuUganda, saka vanoita zvepastoro zvemukuru wechurch. Saka tichiita mamissions yekunoona maorphans nemachurches eikoko nemamedical missions atinotora manesi nemadokta tichinoona maorphans tichinorapa.
Tinoona zvakare kuti panguva ino vanhu vachangobva muCovid, makakwanisa here kubatsirawo kumusha kunyange zvenyu mataura imi kuti murume wenyu ndewe kuUganda ko kuZimbabwe?
Tine chingobatsira apo neapo vanenge vativunzawo kuti tudo chakati ungotumirawo. Saka ndozvatinokwanisa kuita izvozvo.
Semudzimai vamwewo vari kumusha vangangoti zviri nyore here kurarama imo muno muAmerica?
Zvinokwanisika kuitika, but dzimweni dzenguva zvinonetsa. Saka kana uri munhu womukadzi unoda kuzvimiririra, kana uchikwanisa kuenda kuchikoro unoda kuenda kuchikoro kuti uzvimirire. Kuno kunonetsa kuti kana uine murume ongoti murume ndiye ashande, but mese munotoda kushanda. Asi zvinoitika uine sapoti yevamwe vakadzi zvinoita.
Ko, panyaya yekukudza vana imo muno muAmerica munozviona zviri nyorere?
Kuno kune challenge yayo yokuti isusu takakurira kuAfrica. Saka kana uchikudza vana munomu, maitiro acho nezviso zvakasiyana. Plus support yefamily inenge isipo. Saka unenge uchitosupportwawo nevamwe vanenge vasiri hama yavo nevanhu vemunomu. Plus panyaya yekudzidzisa culture, unenge uchida kutoblenda culture yemunomu neculture yekumba. Saka sometimes zvinonetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri kuAtlanta, Georgia, kuchiitiko cheZim Expo chiripo kubvira nezuro kusvika mangwana svondo.
Tinotenda zvikuru Marvelous tichiti teererai zvakare svondo rinouya apo munenge muchinzwa chimwe chirongwa chakanangana nemadzimai.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives. Nhasi tiine hurukuro nemukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri. pamusoro tichitarisa nyaya yekugunun'una kuri kuitwa nevanhu pamusoro pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential amnesty chekusunungura vanhu vanonzi vakaparadza mhosva dzekubata chibharo. Vatiinawo muhurukuru yedu ndava Edison Chihota, vanove mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO.
Chokwadi kuti vanhu vane kodzero yekutaura nekubvunza mibvunzo yakadaro nekupa munozvengeredza vanenge vasingatinyatsonzwisisa. Chinoita kuti vanhu vasanzwisise maitikiro anoita zvinhu, mafambiro azvinenge zvichiita nemafambisiro avane mbenge vazviita kare. Zvinhu zvedu zvakabvira pakukanganisika pakunyorwa kwebumburo remutemo, nekuti pamanyorerwa ari kwabumburo remutemo vanhu havazoridenda mumashure macho vachiratidzwa kunzi mutemo uyu unozenge uchiita zvakati uchizoita zvakati, kuti vazogutsikana nazvo kana zvainge zvichizonge zvaakutiitwa kuita kuti vasazove vanokahadzika semakahadzikira avaakuita.
Tinoona kuti mutungamiri wenyika vakatora danho iri vachitarisa masimba avanopiwa nebumbiro remutemo ekuti vange vachiburisa vanhu vanenge vane makore adarika 56 zvichikwira. Vazhinji vari kutariswa nevanhu panyaya iyoyi yekubata chibharo ndeivavo vanhu vari mumakore 60 zvichikwira. Vaifanira kuita sei panyaya yakadai, mutungamiri wenyika?
Ichokwadi kuti vanhu vakaburitswa nenzira iyoyo, asi kuburida kwava kwavaita uku hakusiri zvakare kufadza vanhu, nekuda kwokuti vanhu vainge vasingatarisiri zvinhu zvakafanana naizvozvo. Pazvakataurwa vanhu vakaona sechinhu chakangonaka vanhu ava vasati vabuda. Vanhu ava vazobuda nemabudiro iwaya ndopaona vanhu kuti zvinhu izvi hazvina kuita zvakanaka. Asi regai titi ikodzero yevanhu kuti vataure. Kana vataura, zvotsvagwa zvakakodzera kuti zvinoitwa sei. Hapana munhu anofara kuti munhu akabata chibharo anga achibuda mujere. Kubvira kune mutungamiriri wenyika pache zvake, izvozvo handifunge kuti vanozvifarira, asi manje vanokundikana nekuda kwekuti mutemo kana watoutaura vatotaura chinhu chaakutoitwa saichocho.
Ndiani anosarudza vanhu vanozoburiswa mujeri panopiwa iyo presidential amnesty? Vachiota
vanhu vanosarudza vanhu havasi purezidhendi, havasi minista, asi kuti vanosarudzwa nemaofficers ekujeri, nekuti ndo vanoshanda nevanhu. Dai kuri kuti vanhu ivava vaise vanotaura izvi vachimboenda kujeri vachinoonana nevasungwa, havadairi kuti musungwa kana ari mujeri anopara mhaka zvakare. Asi vanoshanda navo vanovaziva neunhu hwavo, vanozviziva zvavo kuti vanhu ava vanogona kungopara mhaka chere nguva ipi. Ndinozviziva inhau inorwadza chose kuvanhu, asi zvatoitika zvokuti hatichagona kuti titi zvinoda kudzorerwa kumashure.
Saka chii chinofanira kuchiitwa iye zvino vachiota kugadzirisa nyaya iyoyi, nokuti veruzhinji vakatsamwa naye zvikuru?
Chataa kufanirwa kuita kuti tigadzirise zvinhu kuitira mune ramangwana, kana paakuzoitika chinhu chakafanana naichocho, chive chinoziviswa kuti chinhu ichaenda nenzira yakati, chiri chafamba nenzira yakati. Havangoita njee, asi kuti kune matare anogarwa, kune vanhu vanobvumirwa kunzi ngavatange vabvunzwa. Komishina generaro vane inonzi komisheni yavanoshanda nayo, yavanogara nayo pasi, vokurukura pamwe chete nekomisheni iyoyo. Komishina generaro vane rimwe boka ravanopazve kuti rigare pasi, rinova reparal board. Kana boka iroro ragara pasi rikaongororawo rovapawo pfungwa dzaro, mapoka iwayo akagara pasi anovapa pfungwa dzavo kuti isuwo taona zvakakodzera kuti ava vanhu ava vaende zvavo, nekuti komishina generaro vanenge vapa mazita evanhu ivavo kuti vanhu ava ndo vatoda kuti vaende kumba. Ndo zvinoitika pavasungwa kana vari mujeri. Vanhu ngavazvinzwisise izvozvo.
Tinozwa kuti vamwe vevanhu vakaburiswa vatodzoka zvakare kujeri. mushure mekupara dzimhosva dzakasiyana siyana. Tingati here majeri haasi kuita zvinotarisirwa zvekurehabilitator kana kuvandudza munhu.
Kudzokera kwemunhu kujeri, maonero atinoita sevanhu vanoshanda navo inzira yekuti vamwe vacho vanenge vasina kukwana kunyatsopedza kubikwa. Pachirungu vanoti half baked. Vanhu vari kujeri vanodzidzisa vanhu ava vanototora nguva yavo nekunzvera nekuona kuti munhu uyu pane chaari kubatawo here, pane chaari. Asi vamwe vacho sekutaura kwatiri kuita kuti vane pfungwa dzekunyengedza. Mumwe wacho haatorina kumba kwekusvikogara, mumwe haatorina kana basa rekuriita. Zvinongoburikidza nekuonekwa kwari, nekuti kana uri kujeri unowana gumbeze remahara, unowana hembe yekupfeka yemahara.
Tinotenda vaEdison Chiota veZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, ZACROM. Munhau dzemitambo. Mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wekugumisira uyezve wekupemberera nhoroondo yake munyaya dzetsiwa wanga uchifanira kuitwa nhasi manheru wambomiswa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoziva zviri kuitika vanoti mutambo uyu wamiswa nemhaka yekushayikwa kwenhandare yekutambira mushure mekunge Harare International Conference Center, iyo yangaida kushandiswa nevari kuronga mutambo uyu, yatorwa nevamwe vashandisi avo vaiva tobhadhara mari yavo kare. Vanoronga mitambo yaManyuchi muzvare Monica Cheru vanoti vave kutsvaga rimwe zuva mwedzi unotevera kuti mutambo uyu uitwe uyezve uchiperekedzwa nemimwe mitambo.
Vamwe vachange varipo, Cleverstone achange achirwa na Tembani Mhlanga, Ivans achange achirwa na Salim Chazama, Tatenda Binyingu achange achirwa na Yamikani Mkandawire, Jeremiah Mere nas achange achitarisana na Sidney Baloyi, pane zvakadaro Andrew John achange achirwa na Philip Musani.
Muzvare Cheru vanoti Manyuchi oyo akatora mabhande euremu hwemiddleweight emasangano eWorld Boxing Council, World Boxing Federation neAfrica Boxing Union ari kusvika pamagumo erwendo rwake rwetsiva nemutambo uyu.
Akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achisiyirawo vadiki vari kumuya. Iye ndofunga semunhu ane mabelt 13. Akunzwa kuti pake akagwasa.
Manyuchi arifanira kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC obva aturika magrovos ake zvachose. Asi mitambo yekaSolaga Premier Soccer League yaenderera mberi nhasi masikati apo yapinda musvondo regumi nerimwe chete. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum chaswedera pedyo nekutora utungamiri mushure mekurova Black Rhinos 1-0 nechibodzwa chabva kuna Walter Musona. FC Platinum yave pachinzvimbo chechipiri kubva pachinhano chechisere uye yapinda mapoints 10 nemasere. Chikwata ichi chainzana mapoints neHighlanders iyo iri kutungamira gungano iri, asi Bhoso inogona kuwedzera utungamiri hwayo kana ikarova Green Fuel mumutambo wayo muBaba Fields Stadium mangwana. Black Rhinos yaramba iri pasipasi petafura nemapoints matanhatu chete mushure mekurohwa uku. Murairidzi weBlack Rhinos So Chaminuka anoti vanofarira kugadzisa zvakasimba matambiro avo pamberi pegedhe nekuti mikana vari kubika asi havasi kuishandisa.
Ndingati taita maopportunities anga achifanira kuti tigoise. Nhasi uno tingati mumwe musi zvanga zvisiri zvedu, nekuti ndichitarisa kuenda pagedhi tiri kuenda mumwe musi tichiri kuda kudi kuti tikwenenzvere nyaya yekuti bhora riya.
Tinotenda Michael Kariati atipa nhau dzemitambo. Tichiti morara zvakanaka vateereri kubva kuno kustudio 7, ndini Jonga Kandemiri ndichikuonekai ndiri muWashington DC ndekusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kwesihlwa mthwakazo omuhle ngomgqibelo mhla ka 27 ku May 2023 ikamalami ngontunga milinkomo ngibambele u Praxedis Jeremiah uzaba lani kusikhatshana esilandelayo. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwe uhlelo lokuhlola amabizo abazavota kukhetho oluzayo.
Ngilapha eZim Expo wano ukushowcase i-business yami, ngibona abanye amaZimbabweans, not only amaZimbabweans, abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nga udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas.
Kusungulwe umhlangano we-Zim Expo e-Atlanta, Georgia khonapha eMelika oqhubekela phambili namuhla. Kanti umongameli Emasoni Mnangagwa uthi uzakwazisa ngomvulo ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek namapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira womunye abavukele endaweni ezibekwe ngabezek kodwa uhambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivule namehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yifuna ukusichayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yechayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki into yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambe labangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola dololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Wasebenza kubi mina ngithemba tyelinyongana ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi nanxala isikhangele ngingakangaka lapho engivelela.
Uhlelo lwe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC lokuvulela uZulu owabhalisa la ukuvota ukubana ahlole amagama kuluhlu lwe-voters roll lwehlulekile ukuqala kuhle namhlanje kobulawayo njengokwethembisa kwale-commission. Namhlanje bekulusuku lokuqala, unsuku ezinhlanu ezabekwa yiZEC ukuthi abantu bahlole amagama abo. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda.
Inengi labantu edolobheni lakobulawayo liphume kuseni lilesifiso sokuyahlola amagama abo kuvoters roll. Lathola izisebenzi zezek namapholisa besithi ingwalo ezimumethe amagama abo azikalethwa kulezo ndawo. Unkosazana Helen Dzivira womunye abavukele endaweni ezibekwe ngabezek kodwa uhambela ize.
Akula muntu ohambi othole lapho kade kuvulwe khona. Ibulawayo yonke bekuvaliwe. Abantu bebehlezi belindile. Abantu bebemelele ukucheka amabizo abo. Mina umbuzo wami usukuzeki ukuthi maZimbabweans asivuleni amehlo ngoba sokuqalisile. Siza kukwanisa yini nxa sisehluleka ukuthi sidemand ama rights ethu ukuthi izeki i-announce i-date elimhla ka 27 to 31 May.
Ugogo omangwenya ukhala ngokuthi abezeki badlala ngengqondo zabantu.
Izeki le yiyo efuna ukusitshayelela phansi njengeminyaka yonke. Ukusukela kwavotwayo izeki yiyo etshayelela abantu kusukela kulonkomo yewinile zeki. Nto yonke into lokho silandelela zeki.
Unkosikazi Bongwe Ncube uhambele abangane bakhe ukuyahlola amagama abo bathola tololo. Uzonde kakhulu ngesehlakalo sanamhlanje.
Basebenza kubi mina ngithemba kelinyongala. Ngabatshela ngathi mina okutsho ukuthi mina nxa lisikhangele ngingakangaka lapho engivelela khona liyakwazi ukuthi ukuqhatshana onganani. Khathesa abantu laba ukuthi babuya lapha ngihamba labo khonapha bezekhangela ukuthi amabizo abo nampa bayabuyela. Lithi kusetshenzwe njani. Li-announceleni into yenu leyi libona ukuthi isikhathi senu esokuthi lisebenza sikafiki.
Ukhansila wempopo Donaldson Mabutho ukhuthaza uzulu ukuthi angakhalali njalo angalahli ithemba kodwa abuyele njalo kusasa.
Sithi abantu bakithi bengadeli bengadinwa lathi njengabo ukhansila siyabe sincedisa sibhoda sibona ukuthi ama-centers wona lawo kusasa avuliwe but into esikuthanda ukuthi sikhuthaze ubulawayo omuhle umthokazi omuhle kuthi hhayi bantu bakithi asingadinwa kusasa sivukeleni siyekhangela amabizo ethu siyakwazi ukuthi kule ndaba ze-debt limitation imingcele isitshintshile asihambeni siyekhangela ubona ukuthi uvotela ngaphi njalo ukuwadiphi.
Kukhanya indawo eziningi zelizwe abantu abenelisanga ukuhlola amagama abo namhlanje. Umnumzana Bednico Bebe webandla eliphilisayo le-Triple C uthi enkayi lakho akulanto enziweyo.
Ngikhuluma kunje nje enkayi i-material ngikhona ifike kuma-venues namhlanje. Ngezinye indlela namhlanje kakula msebenzi oza kwenziwa baba besenza i-setup. Njalo ngizwa kuthiwa lapha koBulawayo ke imitshina kayikafiki sikhuluma kunje nje. Kutsho ukuthi ngezinye indlela enxa izafika namhla ebusuku kumbe izafika kusasa. Ngezinye indlela ke kutshengisa ke ngikutshoyo ukuthi ke i-ZEC ayikho prepared to run these elections.
Osebenzela inhlangano zabalwela amalungelo oluntu uReverend Engliston Sibanda uthi okubuhlungu ukuthi abeZEC abachasisi ukuthi kungani lolu hlelo lungaqalanga kuhle namhlanje.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi iZimbabwe Electoral Commission yehluleke ukuvula ama-ofisi abo. Kungapha betshele abantu ukuthi abantu babuye bazokhangela abazohlola amabizo abo. Kodwa ke njengoba besingazi ukuthi isizathu kuyini sibangela ukuthi sicabanga ukuthi mhlawumbe indaba zokuthi ama-logistics abe engakabi in place kwenzakala kodwa into esikhangeleyo ukuthi basithele in advance baxolise uzulu.
Indawo eziningi zelizwe ogoqela iHarare ebe zibekwe izekho ukuthi abantu bayehlola amagama abo kuvoters roll zibikwa ziphuzile ukuvulwa kuthi ke lezo zivulwa ngo-7 ekuseni besengelaka uluhlulo amagama abantu. Lokhu kubangele ukuthi umqondisi obona ngezokhetho kuZEC umnumzana Yithole Sligwana ethulele intethe zindaba umbiko othi ikhomishini yakhe engxenye ingagcina isengeza isikhathi sokupha ithuba uzulu ukuthi ayehlola amagama abo akhona na kuvoters roll. Imizamo ye-Studio 7 yokukhuluma naye uSligwana yehlule esithi sikhulumele seZEC uJustin Manyawo yena bengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Abantu abaningi bathi bafuna ukuhlola amagama abo ukuze babone ukuthi bavotela kuziphi indawo kulandela ukwehlukaniswa kwemingcele emitsha eyafakwayo ngaphansi kwehlelo le-delimitation olwaqhutshwa yiZEC. Uhlelo lolu luyaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 31 kwenkwezi lonyaka. Ngimele Studio 7 igama lami nguJesus Banda.
Lokho sekudaba lunye lwezokhetho, iphephandaba ele-Chronicle libika ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ngomvulo ukwethula ilanga lapho okuzaqhutshwa khona ukhetho olukhulu lwalonyaka. Ekhuluma esebhinga namhlanje emkhosini wokuvula kwezakhiwo ezintsha zesikolo, uMnangagwa uthena ukhuthaze abantu ukuthi abavote ngoba kulilungelo labo. Bekungabizwa ozwayo namhlanje lapho izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ebezibuthene ngosuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi oweZim Expo 2023 owenzelwa edolobheni le-Atlanta esigabeni seGeorgia khonapha eMelika. Lombukiso oqale izolo uphela ngomvulo njalo uhlanganisa osomabhizimusi abafisa ukungena kwezamabhizimusi eZimbabwe lalapha eMelika abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika labantu makhaza. Kuzabe lokhu kuthokozisa uZulu imidlalo yenguqu lokunye. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye osomabhizimusi wesifazana yena ke okumsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwezindlu unkosazana Faith Nari.
Ngilapha eZim Expo wanu ukushowcase i-business yami ngibona abanye amaZimbabweans not only amaZimbabweans abantu wonke abafuna ama-services ethu. Mina ngiyenza i-mortgages. Nxa udinga ukuthenga indlu e-America uyabuya kuzongibona. Ngisebenza i-Georgia and Texas abalapha. But iZimexpo ilabantu bonke abayenza ama-business. Nxa uthengise ukudla, nxa ule-service yakho ye-cargo or any business, we are nini lapha eZimexpo ukuthi sibone abantu bonke. So lathi ama-Indians, ama-Chinese, they work together. We are nini eZimexpo, we are here in Atlanta, Sonesta Hotel, and let's showcase your businesses.
Macebo bani ongawanika abeZimbabwe abafuna ukuthenga izindlu lapha eMelika?
Mina ngithi umuntu engabuya lapha eAmerica engasebenza elamaphepha lingamili ukuthenga izindlu because i-rent liyabhadala regardless. So ukuthenga izindlu, surprisingly, it's very easy. So lingabuya lapha e-America, lingahlala 1 or 2 years lisebenza, immediately start looking into the process of buying houses. Ukuthenga izindlu, iphoyisa yangkhona kayihluphi at all. So mina I encourage you all ukuthi libuye libuze ama questions and lingahlali 10 years 15 years ula maphepha. Even ungela maphepha indlu lapha eAmerica iyathengeka. Ama advantages angkhona ngeke ukuthi ungathenga indlu 5 years ngaso uyithengisa ule mali. I rent uyabhadala uyabhadala and then awutholi lutho. Ungathengi indlu even nxa sefuna ukuhamba ngkhaya uyabona ukuthi indlu yakho maybe yabuso uyibhadele off or uyazuza i-100,000 nxa uyithengisa uhambe ekhaya uthenga indlu yakho futhi ekhaya. So mina ngithi ungahlala lapha e-America ungahlali 2 years.
Abanye bathi dingakala i-good credit, i-credit enhle. Ungenzani nxa ufuna ukuthenga indlu ukuze ube le credit enhle?
I-credit kayihluphi. Nxa ulamaphepha uyadinga i-credit card lakho, udinge maybe 1 or 2 other lines of credit. Ungabhadala i-credit card yakho every month on time. That's how you get good credit. Very, very simple. Ungaskipa, ungayekela ukubhadala i-credit yakho iyabheda.
Utholakala ngaphi-ke abantu abafuna ukuxhumana lawe?
Mina ngilapha e-Georgia. Ngile iwebsite yami ithiwa faithmortgagesinc.com. Nxa libuye eZim Expo ngile table lami lizambona. Or best way is contact me on my website faithmortgagesinc.com.
Lo ke bekungunkosazana Faith Nari osomabhizimusi wokumsebenzi wozokuthengiswa lokuthengwa kwezindlu osebenzela eseGeorgia lase Texas khonapha eMelika esixoxelaye eseZim Expo 2023.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Abogaja olubona ngezemvelo badubule babulala isilwane esisoda maphongane ePlumtree izolo esingesinye sezilwane esesiqede izifuyo zabantu esigabeni esifana la kondolwane kombimba ejujumela kumakhulela babikwa bebulele njalo impisi ezine kusenjalo omhlophe oqhuba inhlelo zokunakekela imvelo emabhongane umnumzana Adam Presto uthi kungamanga aluhlaza okukhulunywa izakhamizi ukuthi nguye owaletha izilwane lezi ebantwini. Embikweni owethumelwe iStudio 7 uBristo uthe into ayivumayo ukuthi useyilethe ebantwini bakulezi ndawo kuphela zinhlelo zentuthuko ezifana lokugebhela izakhamizi amanzi loncedo alupha ezikolo. uBristo uthe izilwane lezi zingaba zafohla endaweni egcinwa izinyamazana zendle eWange National Park ngumbe zingaba zavela ngakuhlangothi lakwele Botswana ngoba lazo vele kuzindawo zenyamazana zendle. Okwamanje ke sesingena kusigaba lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lwezemfundo silonkosazana Magodonga Mahlangu owenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise yona ekhankasela ukuthi abantwana befundiswe izifundo ezizabanceda empilweni. Inhlanganiso yakhe ikhankasela njalo ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo ezikolo. Usichasisela ngokuthi sebafika ngaphi ngemikhankaso yabo ukuhulumende.
Kumele bengale ngokufunda wethu beliyeni njani kusanze kwafakanda ngeli ukuthi khona ayifunde kayiqhilanga be ukudinga edingeni ze community ezokuthenga ngazi mbathe sifunani ibothe ikhanga imani kayilani lokuthi umntwana uphila njani imkhulisa njani sokuqakathekileyo kakhuma ngokuthola kumele imfundeke nangokwayo igxile kakhulukazi singathona ukuthola inikane umntwana inikane imotivetha njani umntwana ukuthi acabange sento esazikhuluma ngazo sathi khona engathona ukuthi kona ibancedisa njani umntwana uma-local realities zakhe izidingeko zakhe i-cultural value yakhe lama esingathona ngesilungu ngama-critical projects abo kumbe ama-districts aw-specific to their areas nganike sibonele ukuthi ngishoni ngalokho for into siyakhangela ukuthi kakhulu kwazi umathekele north le-target mathekele south umathekele no-north kakhulukazi okule-national park khona abantwana bathuthwa zindlovu izilwane sezikole olukisile akuna education focus on what they have their emotional development how do they coexist with that environmental environment so education should be tailored to make that ukuze abantwana bazokwazi bafunde ngezi-realize ngokwenzakalayo empilweni yabo ngabaphila kukho but yethu yabona for instance uyangana ngento imfundo yethu kakhulukazi nangafunda nge-european youth khuluma ngabashiplan plan banceda ngani ozifundi loko ma-continue into ezingasincedi ngalokhu sifuna into ezinceda izigaba ezithuthukisa izigaba ezenza abantu bazenza ukuthi okay umntwana nami uyafunda ufunda nge-environment khona abafunde nge-climate change abafunde practical what does it do to the environment
waliphendula yini uhulumende njalo laphumelela yini ngohlelo lokuthi imfundo ingabhadalelwa
imfundo ukuthi imfundo ingabhadalelwa kule isimanga ngiyakhangela ilungelo lezimfundo kakhulu kanje education amendment act yebo sahamba kuma-hearing saw ijingela wole phawota ikhulele ephalamenti kuma-hearing ephelabhusi kwesibasa ensiza saya kobulawayo emabutheni wolu saya elupane waphuma i-ectiv yaphumile okuhlungu ngemfundo yezimbabwe ukuthi ama-policies imithetho yonke ikhona okuswelakayayo imali uhulumende kalasifiso sokufaka imali noma sikhuluma ngemali ukuthi akalayo kodwa singakhangela ikhala ifuna imali bathi abazali bathi bathatha ngaphi imali bona umahulumende ngela mali so indaba esikhonakale ukuthi balokuthifunda abanamali abanamali kodwa umthetho isikhona ukulalela balalela kodwa ukuthi practicalize implemented by funding it akutholakali khona kodwa inkinga esijola ukuthi wena there's no political will awushabula mali ezimbabwe class siyabale singarezothi sikhona amit manage so into esikhangela khona kumele kulungile kuyakhangela kodwa ngezemfundo ngosima ngelungu lezemfundo ispendes ukuthi sikhona lama-policies ye-everything imfundo yaba ngamahara kodwa kuyesileyo ukuthi sikhangele sinakekele inkinga yemfundo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Magodonga Mahlangu isikhathi amandla senhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
njengokwethembisa kwakhe uStandekile Mhlanga uzabe khona ngevikelizayo lithulela uhlelo oluphathelane labesifazane. Ephuma ke uMamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya udaba lomumo wezizalane zeZimbabwe ezikwele South Africa. Kuyonale iviki ngolwesithathu kukhangelelwe ukuthi inhlanganiso ezithiyeneyo ezibalisa Operation Dudula lezinye zizatshengisela zisola labo abahlala kulelo lizwe le South Africa bengela maphepha asemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba silesizalwane seZimbabwe esihlala ePretoria kwele South Africa umnomzana Cassius Jesus Simana Mpofu.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo omnomzana.
Ngiyabonga baba nyabonga baba linjani khona ngapha.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku nxa sikhangela udaba lwe-xenophobia lolwesiyasiluzwe. Unjani wona umumo?
Ah, umumo wamanje kuthule nje, kuthula kulanto nje enkulu eyenzakalayo. Sizwa nje bona abedudula kaba besithi bazaba le March mhlaka 1 June, so asikwazi ukuthi ke kuthuthu kuzophumani lapho, kodwa ke okwamanje hayi kuthule. Nakhona umumo okhona kade esindawo zokuthi amagetsi ayacima lokhu nalokhana, abantu bakhanya ngathi kakhulu siba lento eziningi ezibakhathazayo ezedlula lezinto ebezibakhathaza isikhathi esidluleyo, ngoba la mathuba omsebenzi wona kwawuma kunje, so angeke vele abe khona. So kukhanya ngathi hayi okwamanje kuthule, akulanto nje khona eyenzakalayo.
Kodwa nxa ukhangele baningi yini abasekela umbono lo ofana lo wabodudula wokususa abantu elizweni leSouth Africa?
Abekho baningi abantu abasekela idudula, ngoba idudula nangokwabo ngabantu nje, igroupu yabantu abalutshwana abambalwa abasebenzisa imali, bayahaya abantu ukuthi benze lokho abakufunayo, basebenzisa amandla ukuthi bona bale mali. Bona ngokwabo abantu ngoba sihlala emalokishini thina, abantu abasemalokishini le nto kabafuna ukuyizwa leyo. Babona umuntu wonke engumuntu, noma uphuma kuliphi ilizwe, abala nto nje enkulu abayikhuluma yembi ngabantu baphandle. Kuphela kule abantu abangasebenziyo abaqhatshwayo ukuthi benze umsindo, abaqhatshwayo ukuthi babangele ukungahlaliseki phakathi kwabantu njengoba sihleli nje emalokishini kunje. So
okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngiyabonga abalaleli we-Studio 7, ngiyabonga nabasakazi we-Studio 7 elibele ngosuku obuhle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Cassius Jesus Simana Mpofu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeveki yezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga ke uChris ngohlelo lelo liphuma lendaba lichone lendaba. Ingene kuviki yesithumi lanye imidlalo yenguqu esibanga eCastle Lager Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumelelo yemidlalo ePSL edlalwe namhlanje emini.
Iqembu lebulawayo Chiefs libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Cranbourn Bullets emdlalweni obusenkundleni eluveve, njalo umqeqeshi weqembu lebulawayo Chiefs uLizwe Suyese uveze ukusuthiseka ngale mpumela yokupheleni komdlalo.
Yeah, kudlaliwe kudlaliwe ngesidlala abamsinga abadlala iCranbourn team akumangalisa amaresults athu ngokuthi umakhenza wabuye. I think yeah, into kakhulu engiyikhangeleyo mina angibelieve mina ukuthi khona kumele sihlase ngemasidlala. Siyathola amagozi, nayo even ayidroyile amagozi, yenza positive.
Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba seCasilaka Premier Soccer League iphele kanje. Iqembu leFC Platinum linqobele Black Rhinos nge-1 kanyanga seNational Sports Stadium kuthele yadala lo linqobele Manyika Diamonds nge-1 kanyanga seKibo. Kusasa ngesonto imidlalo iyaqhubekela phambili njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leCape United lizemukela leSimbabwe ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle lizadlala leSheshamu ngaseKibo. Iqembu leHighlanders lizadibana leGreen Fuel ngaseBarber Fields kuthi iqembu leNkezi Platinum lizadibana leDynamos ngaseBaobab. Ngomvulo iqembu leZPC Caribe lizancikilana lele Chicken Inn naseNational Sports Stadium. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhla sihamba lo Tencent Vundundu Moyo odabuka eGwanda kodwa ucula eSouth Africa.
Lapana eGwanda esiyawundeni eGaranyemba phansi khona lenjokwe ngomculo ayisenzanile kancinyane nje ngumuntu osaqala angahambi kakhulu kodwa nje ama-album sengingaba lama-album amabili iwona asephumile okwamanje ngisebenzele lesithathu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengaxhumana lami kulezi number 0787708473. Ngisebenzela ngase South Africa ePretoria atrejini. Bengakwazi ukuthi bendithole lapho. Lezi inomboro zocingo via WhatsApp njalo ungangithola noma ungibonela sihlala siku online.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Abalandeli mina zathanda ukubonga kakhulu kunabo abanilandelayo nabangisupportayo. Njalo ngizoba nesicelo sokuthi nabathanda ukuthatha besikhathe emichadweni kuphi nakuphi bengaxhumana nathi lapho besikhathe siyabuya besisupporte njalo bengaphela amandla ngokuthi hhayi thina into enkulu ebesiyicela nje ngokuthi sisupportwe ukuthi la mu music lo engozamayo uqhubekele phambili.
Oh,
Ngiletemba liukholisileke umculo oka Tencent Moyo obesilaye namhlanje kuhlelo abaculi bethu. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.